Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 22, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimhinga mupinyi zvakawanda mumabhizimusi anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT zvotadzisa kukura kwechikamu cheupfumi. Kurangwa mabasa kwevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union Fozeu kunopinda muzuva retatu nhasi. Vamwe vanova chikoro vofenda nenzara izvo zvapa kuti hurumende itange chirongwa chekupa zvekudya muzvikoro. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvisinei nekuti vazhinji munyika havana mabasa uye vakawanda vavo vachizvishandira, Zimbabwe ine mabhizimusi ane chitsama anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT, asi pachine zvimhinga mupinyi zvakawanda zvinoita kuti chikamu cheupfumi ichi chisakura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya zvekutengeserana pachishandiswa madande mutande kana kuti internet, zvinozivikanwa kuti e-commerce muchirungu, waitwa nhasi muBulawayo nebazi remaindustry richishanda pamwe neUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD pamwe nevezvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Kusagadzikana kweupfumi uko kunonzi kunopa kuti hurumende ichinje-chinje mitemo ine chekuita nemari kwadomwa nevakawanda sedambudziko guru rinoita kuti zvebhizimisi rinoitwa kuchishandiswa internet zvisabudirira. VaJeffrey Myros vava nebhizimisi rekutengesa zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi ezuva vanoti kubirwa kana utsotsi uye nyaya yekuti zvinenge zvaresveka pakutenga kana kubhadharira zvinhu munhu uchishandisa internet zvinononoka kugadziriswa, inoita kuti vakawanda vasave nechivimbo mukushandisa nzira iyi.
Online, yes, ine maadvantages ayo amwe, but pane maissues emataxes nemacharges anopindapo ekuti mari aizosviki iri zvayanga iri. Saka munhu anototi keshika zvinoita nditora ndanera 100 yangu ika exchange apa inosvika iri 100 and so forth.
Muzvinafundo Vhusimudzi Maposa vanove mukuru-mukuru wezvidzidzo zveICT paNational University of Science and Technology, NAST, vati rimwe dambudziko guru rinoita kuti zveecommerce zvisasimukira munyika inyaya yekuti hurumende inoisa mitero yakakura pamabhizimisi ezvenhare mbozha neinternet uye michina inodiwa kuti pave nemasaisai mishoma, izvo zvinoita kuti mitengo ive yakakwira zvichipawo kuti nzvimbo dzakawanda kunyanya kumaruwa dzisarire shure.
Dai government yedu nemama players vaikwanisa kuisa mari kureiza infrastructure level yedu kuti tisvike pakusapota vanhu vanoda kutransacta online.
Vati hurumende inofanirwa kuve nemitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vasime mari mune zvemichina yemasaisa yenhare mbozha neinternet, vakati vanofara kuti hurumende yakabuda pachena ichiti haizi kurambidza kambani yeStarlink kuti ipinde munyika, izvo vati zvinogona kubatsira kusimudzira mabasa ekutengesa serana kuchishandiswa madande mutande. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS, inoti nhare mbozha dzinoshandiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvevanhu munyika 97%, uye kune vanhu mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana masere 14.8 million vanoshandisa nhare mbozha. POTRAS inoto nhare mbozha dzinokwanisa kuenda paindaneti dzinoshandiswa nezvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana 65% zvevanhu munyika. Alessandro Vitali, avo vanoona nezvezvirongwa zveICT kuhofisi yeUnited Nations Conference on Trade and Development iri munyika, vati zvimhingamupinyi zvakatarisana neZimbabwe munyaya dzeecommerce zvinowanikwawo munyika dzichiri kubudirira dzakawanda, kusanganisira mitemo isina kunyatsojeka. Zimbabwe inyika yechimakumi maviri nembiri muAfrica kushanda neUNCTAD mukuedza kuvandudza zveecommerce, uye sangano iri riri kushanda nenyika yeSouth Korea mukubatsira Zimbabwe kuita izvi. Dr. Douglas Runyowa, mukuru mukuru wezvebhizimisi nevatengi mubazi reindustry, vati nyika inotarisirwa kubudisa hwaro hweecommerce mushure mekunzwa kubva kune veruzhinji. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chimwe chimhingamupinyi chiripo ndechekuti mabhanga emunyika haasi kukurudzira zvakanyanya kushandiswa kwemakadhi ekumabhanga mukutenga. Mune imwewo nyaya, muzvinafundo Tsega Tades, imwe nyanzvi mune zvekusimudzirwa kwemabhizimisi kuAmerica vari kushanya munyika vachisangana nevakasiyana-siyana, kusanganisira vanhukadzi nevechidiki pasi pechirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Muzvinafundo Tades, avo vange vari muBulawayo kubva musi wechitatu svondo rino, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe mune vanhu vakawanda vasiri mumabasa, nyika ine mukana wakanaka wekukudza chikamu chezvemabhizimisi anoitwa kuchishandiswa internet kana kuchi tariswa kusimukira kuri kuita mabhizimisi ane chekuita nezvekutumira kana kutumirwa mari kuchishandiswa nhare mbozha. Muzinda weAmerica muZimbabwe une zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigira vemabhizimisi, kusanganisira cheAcademy of Women Entrepreneurs, icho chinowanisa vamwe vanenge vapinda machiri mari yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
The Voice of America.
Kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU kwapinda muzuva retatu nhasi mubatanidzwa uchiti varairidzi vanosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% havana kuenda kumabasa nhasi nyika yose. Varairidzi ava avakatanga kuramwa mabasa nechitatu svondo rino vari kunyunyuta nemari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nehurumende mwedzi uno, ayo vanoti mutero wembwa. Varairidzi ava vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita $1,200 pamwedzi. Asi hurumende inoti zvinhu zvakati omei uye ichiri kuita nhaurirano nevamiriri vevashandi kuNational Joint Negotiating Council. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kuti varairidzi vangani vapinda mukuramwa mabasa uku, uye kuti kwakanganiswawo dzidzo zvakadii sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru weFOZEU vari mutungamiri weATUS Robert Masaraure.
Asi musi wa22 March ranga riri zuva rechitatu varairidzi nyika yese vachiramwa mabasa mushure mekunge hurumende anaunza chitsvinyo $20 increment musi wa14 March ayakaanaunzwa panguva maprices ezvino akakwira zvakanyanyisa zvaita kuti varairidzi vatadze kuendesa vana vavo kuzvikoro. Chitoona vamwe nhasi kuguru weEight vanga vari mudare nekunzi vatadza kubhadhara school fees dzevana. Saka izvozvo nezvimwe zvakawanda ndozvaita kuti varairidzi vanokwana 80% varairidzi vese nyika yese varamwe mabasa nhasi. Tinovatenda nekugona kumira vachitaura nezvo riri pamusoro vachiramba kushishidzirwa nehurumende matrets ese anga achiitwa. Ende tiri kuona muparliament dhonyaya yanga yakungozewa vanhu pese yakungozikanwa kuti varairidzi vari kuchema nenyaya yemari isingatenge yavakapiwa naemployer yavari kuda kuti igadziriswe.
Tinoona kuti zvikoro zvaakutoda kuvharwa. Zviri kureverai kuti muchasvika pakuvhara zvikoro muchiramwa mabasa?
Svondo rinouya kwete varairidzi vari kudzokera kumabasa kunovhara pamwe chete nevana. Asi kotoro inoteera haivhurwe, zvikoro hazvivhurwe kusvikira mari inotambirwa nemurairidzi yagadziriswa. Murairidzi akwanisawo kubhadhara school fees yevana vake, kuisawo chikafu patafura zvinongoita vamwe, kuendesawo vana kuzvipatara zvinongoita vamwe.
Kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisawo here vana vari kunyora bvunzo dzekupera kwekotoro ino?
Katambira mashoko kwakawanda kwekuti zvakaaffecta vana. Asi tiri kufarira nechekuti vabereki nevana vaiti zviri nani matanga kurwisana nehurumende kuti ikubhadhare first term kusati kwaane zvakawanda zvinoda kunyorwa. Tisatsirawo kuti pane zenge pakusvika second term kumberi uku munenge mabhadharwa mari yenyu muchishanda. Toramba tichikurudzira vabereki nevana vechikoro vabatane pamwe chete nevarairidzi kana vachirwira mari yemuhoro wavo. Hazvitenderwi kuti titi varairidzi vaende kunobvunza mari yemaextra lessons kuvabereki. Vabereki vaka tomerwawo. Saka tinofara nechisungo chiri kuitwa pakati pevabereki nevarairidzi nevana vechikoro kuti varwire muhoro unokwana kumurairidzi, nekuti murairidzi akawana muhoro unokwana chero pachikoro pasina kana magetsi vana vanodzidza, chero pakashaikwa zvikwanisiro pangori nemurairidzi akafara vana vanowana dzidzo.
Munyori mukuru wesangano refozeo vari mutungamiri weAtus Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekukosha kwemvura yakachena reWorld Water Day. Zuva iri iro rinorwira kuti pave nenzira dzekuchengetedza nadzo nzvimbo dzinobva mvura yakachena riri kuuya apo munyika muine dambudziko remvura yekunwa yakachena zvikuru maguta nemadhorobha. Muguta reBulawayo, Kanzuru inonzi iri kuita dambudziko remvura zvekuti ingangomanikidzwa kuderedza uwandu hwemvura yainopa kuvagari. MuHarare, misha yakawanda iri kutora mazuva akawandawo isina mvura. Asi hurumende inoti zvayo iri kurwisana nedambudziko remvura iri munyika kuburikidza nekuchera zvibhorani zvakawanda. Dingindira regore rino, iro rinoti Water for Peace, rakanangana nekuti pane mvura pane rugare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti makamba evapoteri ari kumabvazuva kweChad ayo akazarisa nevapoteri atarisana nekupererwa nezvekudya nezvekushandisa, izvo zvichawedzera dambudziko rakakonzerwa nekuwedzera kwevanhu vari kutiza hondo kuSudan. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Anton Blinken, vasangana nhasi nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muTel Aviv muurongwa hwavo hwekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, bazi rezvemitemo muAmerica neZuro rakaendesa kambani yenharembozha nemakombiyuta yeApple kumatare edzimhosva richiipomera mhosva yehumbimbindoga kana kuti monopoli mukufambisa kwainoita bhizimusi zvikuru sei mukugadzira nekutengesa nharembozha dzeiPhone. America ine mitemo inorambidza humbimbindoga mumabhizimusi kana kuti antitrust yainoti kambani yeApple iri kutyora. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Apple company inogadzira ma cellphone nezvimwe zvakawanda wanda zvetechnology zvisanganisira makombiyuta iri kusungiswa ne Department of Justice Roma America pamwe chete na ma states 15 muomuno ma America umu vachipomera mhosva yokuti vari kutora market ngati su nyaya dzokutengesa ma cellphone avo sokuti ndivo vogama America kuitira kuti vadhurise ma cellphone avo iwayayo vamwe vanhu vasina ruzivo rwokuti zvimwe zvinhu zviri pa ma cellphone izvi zvinofambiswa sei kuti cellphone yacho ikwanise kushanda nomazvo saka iyoyo nyaya hombe kuti pachirungu vanoiti vanoita monopolize smartphone market kunotengeswa ma smartphone ayaya kune zvakawanda zvine zvichifanira kudzidziswa vanhu vakasiyana siyana kuti vakwanise kubetsera vanhu vanenge vaizotengesa ma cellphone ivavo
saka hurumende iri kuti kudini apa Professor Masocha
hurumende iri kuti aiwa izvozvo hazvibvumidzwi mumutemo weAmerica izvozvo ngavakwanise kunge vachidzidzisa vamwe vanhu nokuvapa imwe information kuti vakwanise kuita competition inoita kuti pasava nekambani imwe yakabata ruzivo rwezvinhu zvairi kutengesa kuitira kuti ikwidze mutemo
Professor sei hurumende yasarudza kambani yeApple yoga
ndiyo yoga kambani iri kusungiswa ikambani dzakatombowanda dzakasungwa dzinosanganisira vana Alphabet Google vana Meta Platforms vana Amazon.com kuti makambani anenge akabata information inofanira kunge ichitozikamwa navamwe vanhu vamwe makambani kuti zviitire nyore vanhu vakwanise kuenda kwavanenge vachiona zvinhu zvakavachipira asi Apple haidi izvozvo inoti kana uchinge watenga cellphone yedu tisu tichakudzidzisa zvakati zvikati zvikati hakuna mumwe uchazenge aino ruzivo irworwo
vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Vamwe vana vechikoro kumaruwa vanonzi vave kutadza kuenda kuchikoro vamwe vachidonha nekuda kwenzara panguva iyo hurumende iri kuti yakaparura chirongwa chekupa vana zvekudya muzvikoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko iri rinonzi ranyanya kuwedzerwa nenyaya yekuti vamwe vana vanofamba mitunhu yakareba kuenda nekudzoka kuchikoro vasina chavanenge vadya nekuda kwekushaya chikafu kudzimba kwavo. Izvi zvinonzi zvaderedzawo uwandu hwevana vari kuenda kuchikoro. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazokonzera hurumende kuparura chirongwa chekupa zvekudya kuvana vedzidzo yepasi kana kuti primary education kunyanya muzvikoro zvekumaruwa. Mumwe mubereki wekukarambazungu kuurungwe mudunhu remashonaland west vabenson zvarehwa vanoti munzvimbo mavo vana vakawanda vari kudonha kuchikoro nenzara nekuda kwekuti vanenge vaneta mushure mekufamba mitunhu yakareba.
Uchita pakazoya kuti aiwa ndakandati mwana chikafu izvezvi kwainza haana kubva akadona nenzara karambazungu.
Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo mudunhu rematebhereland north sekutaura kwaamaisara mandla. Vachiparura chirongwa chekupa vana vechikoro zvekudya pachikoro chechaedza kwazvimba mudunhu remashonaland west svondo rapera gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro vachiti vakatambira mashoko kubva munyika yose kuti vana vari kufenda nenzara muzvikoro.
And I got some reports that some learners were fainting.
Tiri kunzwa kuti vana vari kufenda muzvikoro zvikuru vari muzvikoro zvisiri kupiwa zvokudya.
Vamoyo vakakurudzira zvikoro kuti zviite mapindu anenge achirimwa muriwo madomasi nezvimwe zvinovaka muviri kana kuti nutritious gardens senzira yekutsigira hurumende pachirongwa chayo chekupa zvekudya kuvana ichi. Mukuru musangano riri kubatsira nechikafu munyika reWorld Food Program kana kuti WFP iro rine chirongwa chinoona nezvekutsigira vagari vekumatunhu munyaya dzemararamiro evanhu kana kuti World Food Program Support Cross-Cutting Priorities and the Program Support Lead Officer in Zimbabwe, Muzvari Suzana Kasdova, vanoti kuti zvirongwa zvekupa vana zvikafu muzvikoro zvibudirire, hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo mukutenga zvinhu kana kuti procurement.
A functional homegrown school feeding program not only benefits the children but also contributes to sustainable livelihoods.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vanoti urongwa hwekutenga zvekudya kure zvichizoendeswa kuzvikoro hune dambudziko sezvo mari dzichigona kubiwa kana kuitwa zveori, vachiti dai zvikoro zvikapiwa mvumo yekutenga zvega zvekudya zvevana.
Procurement yacho ichitangira pachikoro zvaigona kutati kubva kuve kushoma.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavasira Zhou, vanotiwo vana vanodzidza zvakanaka kana vasina nzara, vachiti vanoona sekunge hurumende ine mari inokwana kutenga chikafu muzvikoro nekuda kwezvicherwa zviri munyika.
Mari inowanikwa nokuti tinotaura hurumende ine 66 productive minerals dziri munyika ino.
Mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonal and West, vaGabriel Muma, vanoti zvimwe zvikoro zviri kupa chikafu kuvana kuburikidza nekurima minde yezvikoro. Asi zvikoro zvakawanda zvinonzi hazvina mvura yekuti zvikwanise kurima mapindu ekudiridzisa nguva dzose. Senzira yekugadzirisa dambudziko remvura muzvikoro iri, gurukota vamoyo vakazivisa kuti hurumende yakatotenga michini yechizvino zvino yekuchera zvibhorani zvakadzika mamita anodarika mazana mana kana kuti 400 meters sedano rekuwanisa zvikoro mvura yakachena. Zvikoro zvizhinji zvinonzi zviri kupa chikafu kuvana vari murugwaro rwetatu kana kuti grade 3 zvichidzika. Hurumende iri kupa zvekudya zvakaita seupfu, mafuta nebhinzi zvinoenderana nevana vanenge vakanyoreswa uye kuburikidza nekomiti yevabereki inoona nezvekudya kana kuti school feeding committee. Sezvo nzara yapfunya chisero munyika, hurumende ichishanda neWFP inoti yakatotanga kupa rubatsiro rwezvekudya kuvanhu vanosvika 2.7 million. Asi sangano reFood and Agricultural Organization kana kuti FAO rinoti uwandu hwevanhu vave kuda zvekudya huri kuramba huchikwira zvekuti vave kusvika kumamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Dambudziko renzara iri rakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kubvunza kuti chivhayo uyu mapurisa hakwanisi eri kumuferefeta kuti vaone kuti mari dzake dzaarungukanda pese pese. Dziri kumbobva kupi cheko cheko, nekuti wiki nano chivhayo handifungi kuti imari yekusevenza inongonzi pese pese inongokushwa ichingopa vanhu vagara vane mari kudhara, dzimwe dzacho vachiti vanhu vasapotai zandu tengerei mota. Izvo ndinokumbira kuti mapurisa kana achigona ngaambomuferefeta, even anti-corruption section inogona kumuferefetawo kuti ibudise chokwadi. Ini ndinoitwa Farai Sidhumu kupaida mwoyo kuwadi 9 kuchipinge.
Tachitokumbira kuti dai zvaigona maimbobvunzawo vamunangagwa kuti vanyari vana veZimbabwe, vanyari vana veZimbabwe. Gore riya vaendrotarusvaya vakabatwa vaine saga regoridhi, nhasi zvevapama. Asi vakabva vangovadzosera futi pabasa ravanga vari. Vamunangagwa ngavanyare vana veZimbabwe, chero iri hama yavo ngavanyare, zveshuwa ngavanyare, ngavanyare. Uyu munhu ngaavharirwe, ngaavharirwe zveshuwa zvamazviro kwazvo. Dai zvaigona kana vanga vari munhu munyara vana veZimbabwe, vaendeta svaya pari zvino vaingonzi no bail, vobva vavharirwa.
Nokumbirawo kuti mutibvunzirewo kuti ndizvo here kutungamira kwaakuita vamunangagwa. Tiri kuno kwakatiyo, vamurehwa katiyo pachipatara, zvaakunzi kana kuchida kurapwa unofanira kubvisa $1 pa ZANPF wo iri pakatiyo ndiko kuti uzorapwa. Ndo wa utungamiri we ZANPF wacho here? Ndo zvakuno kwamurehwa tibvunzire iwo kuti ndo zviri kutenderwa here pamurehwa pakatiyo ndo pari kuitika izvozvo.
Izvinhu zvaoma muZimbabwe wedu, izvinhu zvaoma. Zvazvakuda manje zvakungora kuti Mwari apindire pano pakadaiso apa. Mhuri dzapera nenzara, mhuri dzapera nenzara, nzara ndoyarowa muZimbabwe. But hapachatomboda kuti tarise zvemapati kana zvemabatwa. Pakungoda kungoti tongozvipira kungoti tiite chinhu chimwe chete. Toisa pfungwa pamwe chete. Nevatungamiriri vacho venyika toisa pfungwa pamwe chete. Zvinhu zvofamba zvakanaka sezvakamboitwa pa-inclusive government yavatsvangirai nevamugabe pai.
Makadii makadii kawapo vana mukoma tanonoka ndene vamwe vose nana mukoma Jonga. Haana ngoti regai mbotaura vangubhijana nemaererano nenyika yedu inei. Nyika ino yeZimbabwe inei, haa nyika inogozha. Nyika inogozha, vatungamiriri varipo ava vana vurombo nevana vana tsitsi. Njere dzavo dzaka dzinotokundwa nedzimwe ana mudiki. Vanongogwira kungesa zvimuhomwe dzavo. Mapisa ari kuita zuva so haa nyika gore nei kuti zvotongoda kuti Mwari vapindire nokuti vanhu vangafa. Vatungamiriri havasi kucheuka kana kumborangarira kuti kune vanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa musambo weSungura Edmos Ncube anozivikanwa neri magitaro rekuti Chibukute weBebop. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Ndini zvinyiva mushamari pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe. Tarangura kuberekwa ndonzi Edmos Ncube. Ndinobva kumberengwa kwamuketi.
Makazvitangarii nezvemagitare zvemukoma?
Magitare ndakatanga zvokuimba imba ndingangoti ndichiri kuprimary level kuchikoro nevandaidzana vaingondiziva ndichingofarira kuimbira imbira vanhu chididi kuchikoro naika. Then ndakazotanga zvokuzopinda magitare chaikuridza magitare 2008 ndakona kuSouth Africa.
Vabereki veukama vaitwa kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu panoita zvokuimba aiwa vanga sina dambudziko sepeya ndichiri kumusha uko. Vaizvitambira mai vangu vanyanzondirayira kana ndinge ndashaisha kushaura. Taiwa panoimba kwadai panoimba kwadai.
Ufuna wanga chiyanda na roma rimamiri usina murukani usina chere.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atinawo epanyadzi ku mimanzi ndekuti kuma radio station kuti nesei kuridza kwacho ende vanhu vateerere chaivo vasigiri vanonyaoda kuteerera mazita sitereki. Nimwe mimanzi yedu inotadza kusvika kuvanhu chero nemini nenyaya kuti haina mazita. Vanotaridza mazita kuti aizita rakambonetsa iri munhu wokwanhingi nhingi uyo ndokwanhingi vakambonetsa munyaya dzemimanzi ndovoteererwa sitereki. Imi vangu mota kuti zvamuri kuita hazvina miningi. Ndochallenji imwe yandiri kuona iri kuti kahombe mumagitare.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vandandibata munombara pa +27783152277 +27783152277. Dziyo dzangu dzinowanikwa ku YouTube. Mukangonyora kuti Chibukute weBebop munoona nzeve idzodzo. Asi Chibukute inonyanya kunetsa kunyora bhozi nechivenda. Vanhu ngavanyore ngoti weBebop. Mukangonyora kuti weBebop chete nzeve dzinobva dzatobuda.
Mune mashoko amungapewo vatsigiri venyu here?
Zvimwe zvandingavimbisa vatsigiri vangu ndezvekuti vatsigirika. Aiwa tichakubikira imanzi yakazara. Imari dzechinetsa kuti tinyanye kumhanyira masedhu kuti ingada ichibitsa kana maalbum maviri kana matatu pagore. Tichakubikira izvihombe.
Chindipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi. Was a Friday. timborova magitare.
Mono ndokumbira zvangu mundiridzire kambo kanonzi ndozvatire ndokamunga gumisa nako muvharisa chirongwa.
Manzwa kambo ndo zvatiri kubva kuna mukoma Edmo Sengube vari muSouth Africa murukuru yavaita naivan zininga westudio 7 zvatishitsa kumagumo echirongwa chedu asi musakanganwa live talk ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Taboka Ncube.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 walesihlanu mhla ka 22 Mbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success.
Osama Pizimusi, odabuka kwele Melika, unkosazana, Tega Tadis, owe tegelela ele Zimbabwe, uti kukatekile utabantu bale lilizwe ba 7 nzima usungule mapizimusi, hachi ugumelela ukukacha.
Nganelo kunzima obukhulu besomiso abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi.
IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi olwe World Water Day. Kuhlelo Woza Friday eliviki sihambala eqembu lomculo kamasigandi elizibiza ukuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi ole World Water Day. Phansi kwendikimba ekhuthaza ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni kanye lasemaphandleni. Usuku lolu lunanzwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwamanzi olukhangelelwe ukuqhela lonyaka kulandela ukungani kwezulu. Amadolobha amakhulu athi iBulawayo leHarare yiwo ahlaselwe kakhulu yilolu dubo. Kulombiko ethi umansipala wakoBulawayo uzakwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamizi kungelambadalo zingakaqali ukubhadala. Umgcini sihlalo wekomithi yamanzi koBulawayo uCouncillor Khalazani Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu alukafiki kukomithi yakhe.
Okwakhathi kutokelihungahunga mhlawumbe ethiwa kubizwa sithi yiRuma akukabuyila kwikomiti yami ukuthi zangekuhambise ku-full council ukuthi sikudiscussa siweye ama-pros and cons angikhona hhayi engakuthiwa ukuthi lihungahunga.
Njengoba namhla kulilanga lapho abantu abananza khona usuku lwe-World Water Day, umbiko elingaba lawo kuzakhamizi zakoBulawayo ngothini?
Izakhamizi zakoBulawayo sibhekane nobunzima obukhulu obesomiso. Abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi. Siyakwazi ukuthi i-water is a right. But we are trying by all means ukuthi wonke umuntu afinyelele ngamanzi. Sithubeka sesithi nalawa manzi amancane esiwatholileyo asilondolozeni every drop yamanzi. Sibe lama-container, ungabona amanzi ephuma epompini wohliwakhelele. Ngoba okwenzakala emkhathini ngathi asontando yethu, intando yomnikazi wezisuku.
UCouncillor Khalazani Ndlovu ngumgcini sihlalo wekomiti yamanzi koBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7. Mnumzana Joseph Nkomazana, oyebulawayo Progressive Residents Association, uthe isinqumo sokwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamuzi kungelambadalo asila mahluko omkhulu esingawuletha nxa izakhamizi zingatholi manzi.
Amanzi awekho, siyakhala sibili lapho sikhona, amanzi wathola kanye ngeviki. Kodwa udubo lokuthi i-council izayehlisa amanzi lawana abathi ngesquare 5 kiloliters ngibeni sitting post yamadrama amabili ludaba abakhulume ngalo i-council sike sangena nje emhlanganweni wama-stakeholders. Kodwa hhayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi. Akukabi khona abakakufaki ukuthi kube khona, bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenzayo kungaba le nto enje alengenzakala yini. Kodwa ndivele liyakwazi ukuthi i-council yangithi ngezwa sebekhuluma into ezinjalo, bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kutho ukuthi into bafuna uku-implementa, into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi. Lanxa ingabi khona i-5 kilometers yakhona le, amanzi angikhona vela wakho abanye abatholi.
Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lwe-World Water Day, lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani?
Njengezakhamizi lathi hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate, ilanga leli sindawonye sisonke. Kodwa nantu uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kula lutho, sebeselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo. Ilanga liqakathekileyo, ilanga lokunanza amanzi aqakathekileyo, amanzi okunatha, amanzi okugeza, amanzi ento yonke. Kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo, amanzi affordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.
Umnumzana Joseph Nkomazana okunhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ahlawule imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola amakhulu amane, $454 million. Lokhu sekubangele ukuthi adadazele zama ukubuthanisa limali. Iziphathamandla zesigaba seNew York zibikwa sesiqale ukuqamba izakhiwo ezizathengiswa ukuze kutholakale imali le. Lezi zibalisa isakhiwo esithiwa Trump Towers, lamagceke adlalelwa umdlalo wegolf. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. Sikhuluma nje uTrump wabhadala imali engamadola afika phose izigidi ezilikhulu, $83 million, kwelinye njalo icala lokudlwengula. Ukuhlaselwa ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxela olandela ezombusazo omnumzana Mkhululi Ndabambi.
Abantu laba abalezimali zonke lezi, imali le kayihlali ebanki i-cash. Isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena, i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu. Ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. Idili lakhe lena e-New Jersey, ele casino e-Atlantic City. Vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wagcina amabhenki engasamniki imali, even lama business wayengabhadali. Kwagcina ungazukhumbula ukuthi ngumuntu obese piwa imali eGermany iDeutsche Bank liya. Ikho lapha ababe siba lama concerns of ukuthi ngoba iDeutsche Bank babe sithi kulawo ama operandis amaningi aweRussia. So ikho lapha ababe suspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili, hayi kwanilo kunzima. $500 million cash naso imali encane. Imali le ayitholayo, uyathola sibili imali ama-donation ebantwini, kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awuloya ukuthi bayidla njani. Njalo ulwana uJean Carroll angithi ule 100 million i-90 something million, plus isibe kabili elokhu edliwa. Ukuthi ayithole i-cash kuzamele IPO kumbe ayiboleke, and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le kakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela. No, sizabona. Angithi kuthiwa uyihlangene lo Elon Musk last week, U-Elon Musk la ukuthi 43 billion lana azayithola ukuthi athengi Twitter angithi wawo kwathengisa ama-shares amaningi akula muntu ole with that much cash laying around
kodwa nxa sikhangele lona icala aletheswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthula imali enganani kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo ubona kubangelwa yini lokho
uyabona uTrump ama-business akhe ekugcineni lapha obese umuntu othengisa i-label ibizo lakhe i-licensing kuphela uyazivulela kuphela i-hotel and then usufaka i-Trump brand ebese ebhadala yiko abakade esekwenza imali ibisimehlula sibili uze waba ngumuntu o-survivor uvuswe i-show liyana i-apprentice liyani i-show abaningi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace
umnumzana mkhululinda bambi ulandele zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhonapha eMelika Okwa manje wathi sizodaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lizimisele ukuhlenga bonke abantu balo abathunjiweyo lalabo ababotshiweyo ngokungekho emthethweni libalethe ekhaya. Ngosuku olusanda ukwedlula olokunanza amalungelo abathunjwayo lababotshwayo umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken ulandise ngokuthwala kwakhe uluhlu lwamabizo abantu beMelika abathunjiweyo lababotshwe ngokungekho emthethweni. Eminyakeni emithathu edluleyo kulandisa umnumzana Blinken sengicitshe amabizo angamachumi amane lasithupha i-46 kuluhlu lolu. Kodwa abantu beMelika babotshiwe ngohulumende bamanye amazwe kumbe amaqembu abahlamuki labanye abazimeleyo kungananzwa ilungelo labo njalo behlukaniswe lemdeni yabo. Imdeni ehlala inyanga lenyanga imzuzu lemzuzu isizwa ubuhlungu bokungazi ukuthi abathandekayo bayo bagcinwe ngapi kumbe bayahlukuluzwa bengazi lokuthi bazababona nini. Kuleyo imdeni yazini lokho. Sizahlala silwela amalunga emdeni yenu sengathi ngeyethu asisoze siphele amandla. Ilizwe leMelika lizaqhubeka liqhela njalo liqinisa inhlanganiso elilazo ezokuthi likhulule izibotshwa zalo ezigoqela i-hostage recovery group okuletha ndawonye uhulumende isigodlo seMelika abacuphi lezinye ingatsha zikahulumende ezizaphathisana ukukhulula abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni bexhasele imdeni yabo. Njengomthetho omnyaka ka-2020 owe-Robert Levinson Act kunika eleMelika amandla okuthi lengezelele isigwebo senhlawulo kulabo abawephulayo lomthetho lezijeziso zokwenqabela labo abathumba abanye ilungelo lokuvakatshela amanye amazwe. Sesihlangene leCanada ukukhokhela amazwe angamachumi ayisikhombisa i-70 awavuma ukuthi akulunganga ukubotshwa mahlayana kwabantu ngamanye amazwe lokusebenzisa abantu abathunjiweyo kwezinye izizwe ukuthi kucelwe ngabo ezinye indingeko zabathumbi. Ukuxhaswa ngamazwe amaningi nxa sisebenzisa ingcindezi kubangela ukuthi sikhuphule imali yezijeziso esihlawulisa abenza lokhu njalo sibaphoqe ukuthi bacabangisisi bengakabophi abantu abamsulwa. Lokhu kuqakathekile ukutheni kungabi lomuntu ohlukumezeka ngokuthunjwa kumbe ukubotshwa. Insuku zonke lapho silwela ukuthi kukhululwe abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni kumbe sisodwa kumbe sixhasane labanye singohulumende kumbe umndeni kufanele sizibonakalise ukuthi singobani. Ukutsho umnumzana Blinken njalo esikubona kubalulekile inkululeko yethu ubuntu bethu lokuzimisela kwethu ukuletha amandla elizwe ukuthi livikele ilungelo lomuntu oyedwa.
Veli lalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
The Voice of America.
Osomabhizimusi odabuka kweleMelika unkosazana Tegatades owethekelele leZimbabwe uthi uqathekile ukuthi abantu abaleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatshwa kodwa ukhuthaza osomabhizimusi abazimele ukuba basebenze nzima ukuzithuthukisa ngoba ukusungula ibhizimusi uzimele ukudinga isibindi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhuluma namhlanje emkhosini wabosomabhizimusi owenzelwe enkundleni eBarberfield Stadium kobulawayo Offlers Summit, ingcwethi amabhizimusi odabuka eMelika, uNkosazana Tega Tades ukhuthaze osomabhizimusi ukuba babe lenhloso yokukhulisa amabhizimusi abo ngoba kungelula ukuba lawo.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success. So that's been a great visit. I also had the opportunity to visit with the Hozi Hub in Ngweru.
Nivela eAmerica ukuthi ngizofunda lokubonisa osomabhizimusi ukuthi singathuthuka kanjani ngoba ibhizimusi iba lamavingovingo okulakho ukuyichabalalisa kumbe ukuyikhulisa. Ngakho kumele ume uqine usebenza.
Ongene iHustlers Summit odabuka kwele South Africa, uNkosazana Nicolette Mashile, ongumqondisi wenkampani ethiwa Financial Fitness Buddies, uvumelane lo Tades.
Ngizokhuluma la eHustlers Summit 2024, ngizoba ngikhuluma ngezamabhizinisi, ukuthi ibhizinisi yakho kwamele uyihlalise kanjani ukuthi ibe successful. Into yokuqala ukuthi ungabi too much local. Ngithi masenza business sometimes sinobheka ukuthi imarket yethu ikuphi, and usually for many people imarket yethu iqala la ekhaya ibe local, but you must create a service or a product ezokwazi ukuthi at some point mase ibusiness ikhula ikwazi ukungena kuma market amanye.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu, umqondisi wenkampani ethiwa Potify Investments eboleka imali lokuhlomisa osomabhizimusi ngolwazi, uthi ngempela akulula ukusungula lokuthuthukisa ibhizimusi.
Sikubhizinesi yokuboleka omama imali, microfinance, ukubolekisa abantu imali ama-SMEs omama, ama-youth, ama-small businesses. Kulama challenges njengoba yonke ibhizinesi elama challenges, but we have been in it since 2010.
Usomabhizimusi owafunda kwele Melika ukuphatha ibhizimusi engumqondisi wenkampani ethiwa Eden Fresco, uNkosikazi Thembelihle Nyati, uthi ulima indumba zesilungu lephepha.
Masithanda ukubonga kakhulu ngesamithi le abasenzele yona ngoba ivula amehlo nengqondo. Ngithabe kakhulu ngoba kugcwele ulutsha abanekusasa yethu yelizwe ukuthi bahle bafunde besasebancane ukuthi babe nengqondo yokwenza amabhizinisi.
Osakhulayo ofunda eMganwini High School u-Aisha Mpofu ongene iHustlers Summit uthi bafunde ngokuthi amabhizimusi asungulwa njani.
Funde ngendlela ngama-entrepreneurs nama-ideas ukuthi singakwanisa ukuba loba yini esifuna ukuba yikho khona ezilongisenza into ezifunakalayo, for example ukuthi into ezidingakalayo most.
ELeZimbabwe lihamba phambili kulezi nsuku ngokukhuthaza uZulu ukuba asungule amabhizimusi ngoba kuyiwo asephethe intuthuko yomnotho welizwe, kulandela ukuvala kwamabhizimusi amakhulu amankampani lamafekithali ayeqhatsha inengi. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, hey, hayi thina sikhathele ngale government yezanu PF le, sikhathele ngale government yezanu PF ngala direction. Everywhere lapha abakhuluma khona bayakhampena wayawaya ngoba bazothi abantu abasabathandi. Lo ungafanelanga khona ukuthi bakhulume ngokukhampena bona bayakhampena, babamba ukupupurika njengenkukhu equnywa ikhanda. Manje kule ndlala bayehlile ukusolva indaba yendlala le, hayi thina sikhathele ngomnangagwaloba kithi hey.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Balandeli beStudio 7 siyabonga. Hey, ngicela ukukhuza lendo dale utong princess banda ye triple C ndoda ungaze wakhangela wena abantu ukuthi bakhethe bani bakhethe bani kwelakhe ibandla mangabe likhethene akula umuntu okusolayo njalo kawulandelelo ikela laba bazikhethele mawubona umuntu alindoda kayisebenzi wena yenza icorruption ubone ukuthi ikhona iyasebenza ukuthi khona kayisebenzi kumbe iyasebenza na so njengoba ekhethiwe wena khangela makumbe kulomunye umuntu omaziyo oyenza icorruption ubusuhamba uyemtshele usubona ukuthi kasoze asebenze yini ngoba uthi wena yena akazi lutho umsebenzi lo kawumfanelanga and khangela lapho ubuthutha bakho khona uthi wena ama-qualifications akhe kawuwazi manje usolani ma ungazi ngama-qualifications akhe sola okwangakini uzehlukane lezinto zabanye abantu so lundoda njengoba ekhethiwe ureza mnyekela aqhubeke ngomsebenzi wakhe wena lawo uqhubeka ngwakho umsebenzi musa usole izinto zayo luzezeminye imizi usehluleke emzini wakho ngiyakubongela
Studio 7 ngotunkamela inkomo kathi silikhulumisa kangaka lisiphendule indaba ngilo mbuzo lapha kumapresident wonke ase-Afrika ukuthi kulwa kathi kwakulelwani sasizondana abamhlophe kathi silina yini seliyenza abantu beze befe esibhedlela zonke umuntu ngwase-Afrika lo so sefele esibhedlela ngenxa yokusula ukwelatshwa ake sicaka ukuthi lapha abantu kizo zonke indawo umuntu lapho khona ungumuntu omnyama hayi khona ukuthi kudingani ukuthi akulumuntu omnyama futhi lina abantu bezibhedlela ake lizame ukuzihlola kakhulu izinto kwamakhwapha likhangele ukuthi kwenzakala
salubonani basakazi bethu ngustudio 7 ngibonga lina elikwazi ukusihlanganisa ukuthi imbono yethu esikhalaza ngayo emakhaya lapha ifike endaweni zonke ngoba sikhala nje ngathi sisibhekane ngendlala mina ngizala lapha esigabeni saselubani emasungamala igama lami u-big 5 aningibaya ngase then-ke siyakhala indlala elapha inkulu kakhulu le nkomo ziyacuba ziyafa sicele i-government ingenele special nje esigaba sakithi emasungamala abantu bafika late sigcine singasakutholi ukudla sokuthola kwezinye indawo kanti thina asikutholi ukuphumula sihlezi sidlelwa zindlovu lo nyaka indlala indlovu azibuyanga but kuthile last year sesidlelwe zindlovu sekuhluphekeni amadola mayebuya eqale kithi ngapha siyacela kakhulu ngoba siyafa lapha
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo lanile lakho ukuthumela eni imibono kunombolo ezithi +12024650318 Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe esixoxa lo nkosazana Sifiso Ndiweni onceda abantwana abahlala emigwaqweni labaswelayo abafika kwele South Africa behluleke ukuthola imisebenzi yezindlu lezindlu zokuhlala. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Nifike lana around 97-98 from eZimbabwe. I'm mostly doing a charity. Anything charity nje lokho ngamvusa ngo 10 uthi so uthe I'll jump up and help
singathi I charity wenza khona pho yosenza
isikhathi esiningi besenza lokho ukuthi like uhamba emakhaya sisiza bo abantwana with ama sanitary towels la na kumphakathi nje if umuntu kungathi hayi there's someone laphayana mhlawumbe oswele isigqoko sokugqoka or oswele impuphu niyajumpa in and help with whatever enginakho. Unfortunately, if kungekho, it will be a painful situation, but I'll have to say okwamanje anginakho.
Yeah, so singathi-ke ujala ukunceda abantu abaningi kangakanani ngenyanga khanya ngazani khona ngapho kulaba abantu sibili abaphethe ukuncedwa kule South Africa endaweni esijene
baningi like personally njalo ukusiza laba abahlala estradeni like ngeviki I make it a point ukuthi mangiphuma endlini ekuseni there's one or two guys engibaphathela something on my way to work like unfortunately I don't count
yebo phela singathi-ke lokhu kuvela enhliziyweni yakho wakudatha ngabona
yinto nje engifila ukuthi kwamele ngikwenze it's something engifila ukuthi uma ngibona omunye umuntu enganingaphathekanga kahle mina ngiku better situation ukuthi ngingamsiza ngibona ukuthi kwamele ngikwenze
singathi abazali bakho bakufundisana ngentweni ezinje lapho wakhula khona si
umama wami ubeyenza bekungase-charity yena ubekwenza for a living behambe bayo phekela abantu like emchadweni kuma parties and they get paid for that. But mina uma kufika kimi ngibona ngani you can do that for free if a chance ikuvumela. So sometimes ngiyazama ukuthi ngoba ngingapheka nemchadweni usizo lwamali ukukhona mhlambe ngingathola umuntu mhlambe uhamba straight and like mostly uyabona la esihamba khona uthola abantu umuntu ufuna ukusizwa and abantu abaningi bayesaba because of futhi sesarojwa kakhulu or because of ini abantu they tend ukungafuna ukusiza because of izizathu ezinjalo. Then lapho mina ngibona ukuthi if mina ngingasasizanga who will, so loba yini edinga ukuphathiswa ngiyaya lapho nje hands on. Loba ngumuntu like izolo Sunday bekunomuntu lapho estradeni ulimele isandla ulimele unyawo and ubona ukuthi umuntu lana ulokhu ezama ukuthi adonsing akhuphe ingubo ebhegini ngalesi sandla esi-one ubhalansile uyehluleka and wonke umuntu lokhu adlula lapho because yi-street kid uhlala estradeni abantu angazi ukuthi bayesaba or ini. So in those situations ngiyabe ngibona ukuthi kuyadingeka ukuthi ngingene ngimncedise lowo muntu akhuphe le ngubo ngimedlalele phansi alale ngibona ukuthi comfortable then ngiphume ngayo.
Iyabonga ke umsebenzi enjalo. Uma uphulisa ukuthi abantu bekuphathise ukuze ethi qhubeke phambili ngomsebenzi omuhle kangaka bengenzani, bangakuthinta njani?
Bangathinta ngingathanda ukuthi bathinte inhlanganiso yeBZIM imbokodo because mostly I help from there. So maba sizi organization then lami I'll be able to see, to help abanye abantu eceleni because the organization survives on ama handouts. So ma abantu basiza inhlangano then lami ngiyakhona ukwenza whatever engifisa ukwenza from there.
Lo ngunkosazana Sifiso Ndiweni odabuka eZimbabwe ehlala eHillbrow uxoxelwa Gibbs Dube eSouth Africa.
Gichi waza waza Friday my darling. Waza
Buthelo waza Friday liviki sihamba leqembu lomculo kaMasikandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle lona eselethu leidlala delicha elesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni semanasa elufane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa loNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Emsakazweni ku Studio 7 ngibingelela kuwe emsakazi ngiphinde ngibingelele nakubalaleli. Ngingahambi ngedwa ke nakhona ngihamba nami umfowethu lona okungu Els Mongameli Moyo okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphuma ekhaya elilodwa. I-album lethu lesithathu leli
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamablesa amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo eko-YouTube, Spotify. Uzozithola laphana iy'ngoma zamablesa amahle zalo le album esikhulumela kuyo. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment noma ikhona i-Facebook account lapha iBlesa Lodumo Dewa, okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi. Uzothola i-Facebook account lapha u-Els Mongameli Dewa, uzokwazi futhi uxhumana nami mfowethu lona. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment. Inamba zethu zithi 0780846198.
Abalandeli ubachiyela waphamaso
abasupport ngaphandle kwesupport yabo akukho la abacula bayakhona
udala ngihamba ngizola manje sengkule
Umkhokheli weqembu lamabless amahle uWillard Moyo ubexoxa lo Ntungameli Nkomo oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo le-live talk olulandelayo okwakhathesi silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.